Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri kukadzi 13, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona kudomoka kwama matanga kuri zvinhu zvakanaka chaizvo. Maonero andiri kuita ndechekuti vamatanga sezvo vave ivo ndivo Commissioner General vachashanda nesimba kuti police ive inoshandawo muzvido zvevanhu.
Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanodoma vaGodwin Matanga kuti vave ndiwe mukuru wemapurisa kana kuti Police Commissioner General. Vedzimotokari vopomera vashandi veVehicle Inspection Department kana kuti VID mhosva yekuita zvechioko muhomwe izvo vanoti zvaiitwa nemapurisa mumigwagwa. Chikwata chiri kumirira nyika mumakwikwi emuAfrica cheFC Platinum chamira panguva yakaoma makundano eCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakadoma vaGodwin Matanga kuti vave ndiwe mukuru wemapurisa kana kuti Police Commissioner General. Vamatanga vaive vakafanobata chigaro chemukuru wemapurisa kubva pakasiya basa vaAugustin Chiuri muna zviita wegore rapera. Nepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC inoti vamatanga vakadomwa kuburikidza nechikamu chebumbiro remutemo wenyika icho chinotsigira kuti pave nemukuru wemapurisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muColumbus kudunhu reOhio muno muAmerica uye vaino ruzivo nemashandiro emapurisa vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pekudomwa kwavamatanga.
Ndinoona kudomwa kwavamatanga kuri zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kunge kuine substantive Commissioner General muZimbabwe Republic Police. Maonero andiri kuita ndechekuti vamatanga sezvo vave ivo ndivo Commissioner General vachashanda nesimba kuti police ive inoshandawo muzvido zvevanhu.
Tichitarisa kuti vamatanga munhu anga agara ari muchipurisa nechekare kunyange hazvo vanga vasati vasvika pachigaro icho chekuti vave mukuru wemapurisa kana kuti Commissioner General, munofunga kuti vane zvitsva here zvavangaigira vana veZimbabwe kuburikidza nekudomwa kwavoko?
I think the experience inava matanga mukushanda kwavo semukuru wemapurisa is going to use this experience as the Commissioner General, because vakagara nguva yakareba vari mutedzeri waCommissioner General. That experience yavakawana iyoyo nezvimwewo zvavaikwanisa kubhosara vari acting. I know pavaikunge vachiti vari acting commissioner vachihuri vasipo vanenge vaine zvimwe zvavanenge vachida kuti vaite, but vasingakwanisi kuzozviita vachimira kuti zviitwe navachihuri. But ezvinei zvavave panyanga, I'm sure he's going to use all his experience to motivate majunior avo kuti vave vanoshanda nesimba. I think some of the things zvinenge zvakanga zvaaonekwa pakangopinda bose as an acting, but now he is in charge. I think he's going to change a lot of things for the better.
Totarisawo kuti mazuva apera aya ukama hweveruzhinji nemapurisa unenge wanga usina kuti tswikiti zvikuru sei pakazoita shanduko yeutungamiri hwehurumende apa mauto achizopindawo achimbotora masimba kana kuti basa rangaitwa nemapurisa. Munofunga here imi kuti vamatanga vangagona kudzosa chivimbo chemapurisa?
Problem yanga yavepo pakuvimbika kwemapurisa yanga yanyanya corruption. And I'm sure vamatanga vakakwanisa kuti vabite corruption yanga yava muchipurisa vanobudirira. Asi vakada kugotedzawo mumatsimba avachihuri, ndifunga kuti vanobudirira, because police yanga yakuleka respect nenyaya yecorruption. Asi vakangoona iwo kuti no, I must beat this corruption. Just like zvirikuitwa navamunangagwa kuda kuti vataure vega pachena kuti corruption hatiidi. Anenge ave corrupt tinosunga. Vakadarowo kuchipurisa kutizvo. Anenge ave corrupt ngaasungwe. Hatinge vanobudirira.
Ko iwo hatingati maresources zvikwanisiro zvinodiwa nemapurisa. Munoona vainazvo here zvekuti vangaita basa ravo zvizere?
Changa chichikonzera kutizvo maresources epolice aite semashoma. Anga ari mapriorities. Anga achikonsidwa neanga ari commissioner general anga aripo. Ina handione chikonzero chinoita kuti munhu anenge ari commissioner general anoita mota dzakawanda dzaanopaka. Yeti pa police station panenge pasina motokari. Ngavangogadzirisa ikoko kuma station uko. Maresources SI ndeswe ikoko. I think zvinofamba.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye vaine ruzivo nemashandiro emapurisa vazvidzai ruzvidzo vari parunare muColumbus kudunhu reOhio muno muAmerica neStudio 7. Vezimotokari pamwe nevanotakura vafambi nedzimotokari diki dzinozivikanwa nezita rekuti tsviriyo vari kupomera vashandi veVehicle Inspection Department kana kuti VID mhosva yekuita zvechoko muhomwe izvo vanoti zvaiitwa nemapurisa mumigwagwa. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashkairi vezimotokari ava vanoti vari kumanikidzwa kubhadhara mari inoita madhora mashanu kuti vakwanise kufamba mumigwagwa vasingatorerwi motokari dzavo vachinzi havana mapepa akakwana. Vashkairi ava vanoti zviri kuitika izvi hazvina kusiyana nemazuva akare apo mapurisa aipomerwa mhosva yekuita zviuori vachibhadharisa vemichovha mari dzakawanda. Mumwe mutyairi wemotadiki anotakura vafambi pakati pechinoi nebhanget vaChristopher Magurei vanoti VID ava vashaire mhosva pamotokari dzavo.
Vakatanga zvavanotanga nopa mari vakauya panapa vanotanga vasina kuiona motadiki vobvanyisai vasina kuvapa mari.
Vamagurei vanoti vashandi veVID vave kuomesera vanhu migwagwa kudarika mapurisa sezvo vachitora motokari izvo zvinozovadhurira kuitora. Mumwe mutyairi wemotokari diki anoda kuzivikanwa nezita rekuti Lazarus anotakura vafambi pakati pechinoi nemhangura anoti vashandi veVID havasi kubuda pachena kuti vari kuda mari nekudaro vanotora motokari kuti munhu avape mari kuti motokari yake isatorwe. Vashandi veVID vanonzi vari kushungurudzawo vanhu vanenge vaine motokari dzavo dzinenge dzisina kutakura vanhu. Vashemunya kudya ava vanorima pedyo nechinhoyi mumwe vakatorerwa motokari yavo asi vachiti hapana mhosva yavakapara. Asi mukuru weVID muchinhoyi vaJohn Makaza vanoti havakwanise kurambira munhu asi vanoti kana pane munhu ane humbo hwekuti mushandi wavo ari kuita zvechoko muhomwe anofanirwa kuzomhanara kumahofisi avo kuti vamusungise. Chimwe chinonzi chiri kurwadza vedzimotokari ndechekuti vashandi veVID vari kungotora motokari vachienda nadzo kumahofisi kwavo kuti vadziongorore izvo zvinobhadharwa mari madhora makumi maviri. Vakawanda vanoona danho iri sekutsvaga mari kwebazi iri. Uore wevashandi veVID hunonzi hwatekeshera nenyika yose zvekuti gurukota rezvemigwagwa vadhora mugumbo vakazivisa paramende svondo rapera kuti vashandi makumi mashanu nevana vakatodzingwa basa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Parikuita kusawirirana pakati pekanzuru yeguta reGweru nevamwe vagari pamusoro peurongwa hwekanzuru iyi hwekuda kuti vagari vashandise maprepaid water meter. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vaudza Studio 7 kuti havawirirane neurongwa uhwu nekuti kuwana mvura yakachena ikodzero yevagari isingafanirwe kutyorwa zvisinei kuti vagari vanombotadza kubhadhara mitero yemvura. mumwe mugari uyo angozvidoma nezita rekuti ambuya kure kukaseka vanoti kuve nemaprepaid mita emvura kunogona kuunza zvirwere sezvo vamwe vanhu vachigona kutadza kuwana mari inenge ichidiwa kuti vakwanise kutenga mvura nguva nenguva.
Zvemaprepaid meters hazvina kumbonaka zvachose. Sokuti mvura ikodzere yemunhu kushayikwa kwemvura zvakureva kuti korera yakutozara muno muguta reGweru.
Mumwe womugari amai nonhlanhla achijiya vanoti varatsigira nyaya yemaprepaid meter vachiti mvura yakasiyana nemagetsi ekuti vanhu vakaashaya vanokwanisa kushandisa dzimwe mhando dzemoto. Amai chijiya vanotiwo kanzuro inofanirwa kuziva kuti veruzhinji vari kuomerwa neupenyu vachitiwo vagari vakawanda vanoda kubhadhara zvikwereti zvavainazvo kukanzuro kunyanya zvemvura asi vanoti kanzuro inovaomesera nekusada kutambira mari inobhadharwa muzvidimbu zvidimbu. Kunze kwekusawirirana nenyaya yemaprepaid meter emvura mumwe womugari vaticharwa ngambura vanoti vagari vanochema chema nehwavanoti huori hunoitwa nevamwe vashandi vekanzuru vavanoti vanovharira vagari mvura zvisiri pamutemo vachida mari yechioko muhomwe. Vacharles Mazorodze vanove mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reGweru Residence Forum vanoti hapana zvakanakira vagari kuti vashandise maprepaid meters vachitiwo zvimwe zvikwereti zvemvura zvinonzi vagari vanazvo kukanzuru hazvizi zvechokwadi nekuti vashandi vekanzuru havatarise nemazvo mashandisirwo anoitwa mvura nevagari ava. Asi meya weGweru vaCharles Chikozho vakaudza Studio 7 kuti urongwa hwekuti vagari vashandise maprepaid meters huri kuenderera mberi vachitiwo vagari vakatambira urongwa uhu kunyange hazvo vakati havakwanise kupa nguva chaiyo yekuti izvi zvichaitwa riini.
Takaita maconsultation, takaita mameeting all around mawadi tichitaura nevanhu nenyaya iyoyo vakaigamuchira. Ende chandinonyanya kukumbirisa kumaresidents association ndechekuti kana tataura tese tikawirirana patinenge takagara kana vozoenda kunotaura nevanhu ngavarege kuita sezvinonzi hatinambotaura tese.
Panyaya yehuori hunopomerwa vamwe vashandi vekanzuru vachinzi vanovharira vamwe vagari mvura vachida mari yechioko muhomwe vaCharles vakakurudzira vagari kuti vasaite zvekuda kubhadhara mari yakadaro sezvo izvi zvisiri pamutemo uyewo zvisingabatsire vagari pakuderedza zvikwereti zvavanenge vainazvo kukanzuru. VaCharles vakati vagari vane chikwereti chakakura kukanzuru vachitiwo kanzuru yavo yakazvipira kutaurirana nevagari vanenge vaine zvikwereti kuti vobhadhara sei zvikwereti izvi. Vakatiwo kunyange hazvo vachitambira pfungwa yekuti kuwana mvura yakachena ikodzero yevagari vanhu vanofanirwa kuyeuka kuti kanzuro inoshandisa mari yakawanda kuti vanhu vawane mvura iyi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusagadzikana mune zvematongerwo enyika kuri muSouth Africa kwakakwira chinhanho chepamusoro-soro nezuro apo vatungamiri webato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC vakasangana kuti vamanikidze kusiya basa kwemutungamiri wenyika vaJacob Zuma zvichitevera mazuva anodarika svondo rose ehurukuro dzisina zvadzakaburitsa. Dare reSenate remuAmerica rakavhota zuva ropera nezuro kutanga hurukuro dzine udzamu panyaya yeshanduko pakupinda kwevanhu munyika iyi vachigara. Asi pave nekupesa na kwebe mapato ya matanga rwenyika kwa kabuda pachena pamsoro penya ii uye udzamu uwesu notarisi kwa kuone kwa nevadare mnesu chabuda mkugumisira. Boka re National Blood Services kana kuti NBS rinoti mari yarakawana kutanga kwegore rino kubva kuhurumende yakaribatsira kuti rizadzikise mutengo weropa pamwe nekuti madzimai akazvitakura anobatsirwa muzvipatara zvehurumende awane ropa riri pachena. Mutoro wedu nawo Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri muzvaya Esther Masunda vati National Blood Services yakawana mari inoita mamiriyoni mana nemazana manomwe emadhora. Muzvaya Masunda vati mari ndiyo yakaita vadzikise mutengo weropa kusvika pamadhora makumi mashanu papaindi imwe yeropa kubva pamadhora makumi masere munasvita.
National Blood Service Zimbabwe yakakwanisa kudzikisa mutengo weEuropa kubva pa$80 kusvika pa$50 with effect from the 1st of January 2018. Mudziko yemutengo iyi yakakwanisikwa nekuti takakwanisa kuwana subsidy kubva kuMinistry of Health and Child Care ye $4.7 million. Yakakwanisa kuti tikwanise kuderedza mutengo kubva pa$80 kusvika pa$50. Mutengo usati wa$50 wakambwanga uri pa$80 usati wa pa$80 wanga uri pa$100. Saka mutengo uyu wakakwanisa kudzika twice in a very short space of time. Saka izvozvo kudzika kwakaita mutengo kwakwanisa kuti isusu seNational Blood Service Zimbabwe tikwanise kuti ropa ringe richiita $50 kuma public hospitals ese ari muno muZimbabwe. Saka mutengo weropa unenge uchi uri at $50 with effect from 1st of January 2018. Saka mutengo wakwanisa kudzika pa$50 pane imwe mari iri ipapo pa$4.7 million yatakapuwa neMinistry of Health and Child Care iri kukwanisa kuti tikwanise kubatsira kuti ropa ringe riri free for maternal mothers kune vakadzi vanenge vachisungunuka.
Amai Masunda vati nekuda kwekudzika kwemutengo iyi vanhu vazhinji vave kukwanisawo kutenga ropa iri uye sesangano vari kutsvaga nzira dzekusimudzira uwandu hweropa ravanotengesa.
Since patadzikisa cost of user fee blood kusvika pa$50 demand iyese yainkrisa futi. Ndosaka tirikutotarisa kuona kuti tofanira kunge tichicollecta more blood. Saka target yedu yatakaseta at the moment iri pa70,000 units kuti tida kucollecta 70,000 units muna 2018. Tine capacity yekucollecta more even kusvika 80,000 asi at the moment taiseta pa70. Tikaona kuti demand iri kuramba ichiincreasa tinoita sei tino tinobva takwidza futi macollections acho.
National Blood Services ine mizinda mishanu kunotengeswa ropa inoti muHarare, Bulawayo, Mashingo, Gweru neMutare. Muzvaya Masunda vanoti nekuda kwemari yavakawana iyi vave kutsvakawo nzira dzekuti vawedzere mizinda inotengeserwa ropa iyi kuti vazhinji vawanire ropa iri pedyo navo.
Pama issues yekudecentralize issue yatiri kutarisa National Blood Service Zimbabwe yekuti tikwanise kunge tichine mamwe mabranches nekuti tiri kuita challenge yekuti pamwe tinenge tichitaita appeal tadai asi kune mamwe maarea tisingakwanise kusvika. Saka zvatiri kuita National Blood Service tiri kutarisira kuti tine mapartnerships atichazoita senge yatinayo neHwange Colliery Hospital yavanokwanisa kukwanisa kutibatsira especially padistribution yemablood nemablood products edu nekuve nemamwe mapartnerships anokwanisa kuti tikwanise kwanisa kudistributa. Saka ndozvinhu zvatiri kutarisira izvozvo. Saka ichi chinhu ichi hachisi chinhu chichaitika overnight asi chinhu chekuti tichiri part of the plan remukati megore rino kuti tiite maconsultations tiwane kuti ndezvipi zvingakwanisa kuti tikwanise kuve tiri kunana Chivhu tinge tichikwanisa kuva tiri pamwe kunana Bite Bridge and so forth asi zvinhu zvatiri kutarisa noti zvinhu zvataona kuti ndoma maconcerns ari kubuda iwawo.
Munyori webazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanotiwo vanhu vazhinji vanga vasiri kukwanisa kutenga ropa izvo zvinova zvakasunda hurumende kuti vabatsire nemari. VaGwinji vanoti muono webazi rezveutano ndewekuti mune ramangwana ropa riwaniswe pachena. Vatiwo vari kutarisira kuti panozopera gore rino mutengo uve wadzika kusvika pamadhora 10 chete papaindi imwe chete.
There's been quite a lot of outcry in terms of the cost of blood, and this is what we meant as much.
Vazhinji vanga vachichema chema nemutengo weropa. Chido chedu ndechekuti ropa risowani kwa mahara kune vanorapwa muzvipatara zvehurumende asi hatigoni kungozviita chiripo ripocho. Izvi ndo zvaita kuti tiite pashoma pashoma, saka taisa mari kuNational Blood Services. Chinangwa chedu ndechekuti tirambe tichidzikisa mutengo kuti panozopera gore tivavarire kusvika pa$10 paindi imwe chete, asi izvoda mari.
Sangano reNational Blood Services rinowana ropa pachena kubva kune vanopa, asi vanoti kucheneswa nekuchengetedzwa kweropa iri kunoda mari zhinji, uye havagoni kuderedza mutengo kusvika vawana anenge achivabatsira nemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Imwe kambani yezvemadande mutande yeCape Kings inonzi yakaparura chimwe chirongwa chinoiswa padzina rembozha kuti vagari vakwanise kuzivisa kanzuru dzavo nzvimbo dzinenge dzichida kugadziriswa nechimbi chimbi. Chirongwa ichi chinonzi chinobatsira vanochishandisa kuti vakwanise kuonesana nevekanzuru zviri nyore uye kuzivisawo vamwe vagari mamiriro anenge akaita zvinhu munharaunda dzakasiyana siyana. Studio 7 yakundikana kubata vekambani yeCape Kings kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi Vanzi Zininga weStudio 7 abata munyori musangano reHarare Residents Trust Muzvare Sharon Magojgo kuti tinzwe upfungwa dzevagari panyaya iyi.
Tinogamuchira chirongwa ichi chinhu kune rimwe divi chakanaka, nekuti chakanaka kuti tifambirane nenguva yekushandisa tekinoloji pakutsvagira kuita chinhu chinoshika maringe nenyaya dzinoshivisegusiiai. Asi mukatarisa mukurarama kwedu isusu sevagari, munoona kuti tiri vanhu vanoona mari apo neapo. Takura kushandisa chirongwa ichi tinokwanisa kunge tichidzvinyirira, nekuti kuti tinyatsowana mari chaiyo chaiyo yekuti tinaranga vari madata values yekuti tikwanise kushandisa chirongwa ichi chinhu chinoivenera. Ine zvekare tikatarisa panyaya dzekuti tinge tichitora chinhu chipi, tikangave dzinyaya dzemasuwa besi kana kuti mawater besi, chinhu chakanaka. Asi tikatarisa kudivi remalocal authority tinosati tomuudza zvenyaya izvii, tonaya kuti tichitovharasi kuona kuti information vanogara vachiindwa zvakanyanya kubva kune vagari, kunyange matambudziko anotoendeswa fizikali kumadistrict offices yeko kuti aisuwa besi iri pakati inoendeswa. Asi kuti kudivi rava zvinge vachigadzirisa matambudziko yaya nenguva, tinoona pane dambudziko huru riripa. Saka chirongwa chakanaka, asi tinoona kuti divi rekanzuru supply side ndo divi rinofanira kunge richinyanya kugadziriswa zvakanyanya, nekuti kudhimandi tisu vagari tinodhimanda zvakanyanya, asi supply side yedu inenge iri kusarira kumashure zvakanyanya.
Maichema-chema zvikuru vagari veguta vachichema-chemawo chaizvo nenhau yekuti zvichemo zvavo hazvisviki zvakanaka kukanzuru, uye chero ikazvinzwa havakurumbidzi vatora matanho. Zvino ndoda kuti ndibvunze kuti iyi apu yaakutaurwa iyi vangazoteerera here zvitsva izvi zvakuya neapu, kana vachimbotadza kuteerera vanhu chaivo vavanenge vachitaura navo?
Haisi sekuona kwedu sevagari hatione chiri chinhu chichatibatsira zvakanyanya, nekuti dambudziko haripa kuziva kuti pane osha bhisi iri pakati. Dambudziko riri kwatiri sevagari nderekuti tinenge tichida kuti kana tazvipota dambudziko rogadziriswa panguva inenge yakatarwa. Saka sekuona kwangu handione kunge ndikuone kuti api ichaizenge ichigadzirisa matambudziko agara aripo, nekuti pari zvino kanzuro yashaya kuti kwanisa kudii kugadzirisa.
Muzvare Sharon Magojgo veHarare Residents Trust vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chiri kumirira nyika mumakwikwi emuAfrica cheFC Platinum chamira panguva yakaoma makundano eCAF Champions League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvii zviri kuitika.
Izvi zvinotevera kudamburwa kwavakaitwa 3-0 nePrimeiro D Agosto yekuAngola nesvondo, izvo zvasiya upenyu hwavo mumakundano aya husina kumira zvakanaka. Kugona kunenge kudada yave kuda kukunda nezvibodzwa zvina zvisina mudzorero mumutambo unotevera neAgosto kumandava Stadium kuti varambe vari mumakwikwi aya. Asi izvi zviri kuratidza kuti zvakaoma zvikuru tichitarisa kutatarika kuruva mambure kuri kuita chikwata chanomen mapedza ichi. Kunyange hazvo vakatora mukombe weligore rapera, kugona kunenge kudada yakanwisa zvipodzwa zvishoma zvenzaniswa nedynamos iyo yakapedza iri pachinano chechipiri negezi platinum stars iyo yakapedza iri pachinano chechitatu uyezve necaps united iyo yakapedza iri pachinzvimbo chechishanu pamusoro pezvo fc platinum yakanwisa chipodzwa chimwe chete chete pamitambo yavo yegadziriro yemakundano aya chikwata ichi chakatamba nechikwata chefero virariyo yekumozambique icho vakarurova 1-0 ndokuzorohwa 4-0 nezana kwekuzambia nekuita mangange 0-0 nenkana red devils yekuzambia zvakare mumwe mutsigiri wenhabvu munyika vasimon mafundikwa vanoti maroverwo akaitwa fc platinum ari kuratidza kuti chikwata ichi chatobuda mumakundano emuafrica aya vachiti ivo chikwata chekuzvishava neichi ngachichiisa simba racho kumakundano eleague yemuzimbabwe asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatarisai mufandaedza vanoti fc platinum inokwanisa kukanda zvibodzwa zvina sezvakamboitwa nebarcelona iyo yakarova psg 6-1 mushure mekunge yamborohwa 4-0 mumutambo wekutanga vamufandaedza vanoti mutambo wenhabvu unonzi wapera kana mubati wepembe aridza pembe yake kuti mutambo wapera zvechokwadi mutambo wechipiri pakati pefc platinum neprimero d agosto uriko musi wa17 kukadzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Hanzi kango magariri sindoka paruki. Panga pakunakidza mumanzi ruwarango kubva kuna Rashid Knowledge Muzori. Nguva yedu yabvaenda kumagumo. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanodoma vagodwin Matanga kuti vave mukuru wemapurisa. Vedzimotokari vopomera vashandi vefid mhosva yekuita zveuori nenyaya dzechoko muhomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare manherano na 7 PM. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Praxidus Jeremiah.